pachirongwa chedu cha Let's Talk ngati kurukurei chatino kupakurei nemusi wechipiri china nechishanu pa Facebook page yedu ye VOA Shona chinokokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye nasi tanga tiri kutarisa zvemitambo. Hello, Mighty T.
Hello, Mazi. Hello, Fare. Mighty T for the Batty Change.
Asire kuberekwa muronzani.
Nanfelistas.
Tsanangurewo maititi, tinoona vazhinji vari kutarisirawo kune mitambo nenyambo dzimwe dzamunounza nemamwe mabasa amuri kuita kuti vambowanikwa vachinyeutsa mamiriro akaita zvinhu munyika. Mune zvirongwa zvipi zvamakaronga pari zvino?
Next week, chikongofera mazuva mashanu manana. Then ndiri ku UK ku Birmingham. Musuwa 19, then ndiri ku Birmingham. Musuwa 26, then ndiri ku Southend on Sea. Saka ndiri kuvakoka kuti kana vari nzvimbo idzodzo vangavauye tifare pamwe chete naMighty T for Budgeti. Ko ndoega nguva yatinowana kare kumboiwo mhiri tichitamba tese tichiona hama dzinodikanwa nekufara tiri pamwe chete.
Saka zvii zvamuri kuvavimbisa kuti muchange muri kuita ipapa?
Chanoita zvakawanda. It's a gospel concert, as you know, kuti ndiri muimbi zvakare. Saka ndichange ndichisanganisa zvose, kuimba nekutsekesa vanhu nekurelieva vanhu vane masitiresi ikoko. Tichasiya taedza kuti taona kuti stress nemaBP zvambodzika. Nosiya tazvidzikisa ikoko nokuti ndobasa redu.
Zvakakosha sei kuti tione vanoita zvemitambo semi vachiwanikwa vachiita mitambo ya mukuita iyi?
Zvakakosha nekuti unoona dzimwe nguva mavela vanhu vane maproblems, dzimwe nguva huzorwere unoda doctor, unongoda kuseka. Zvatinoita zvezvi tichida kurelieva vanhu including isusu vacho tichitori nemutoro vati ukagara wakangosungikana uchingofunga kuti saka zvichafamba sei nyange zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyika yedu. Hazvirioti ngatigarei tikangokwindimara, ngatione nguva yekufara yekumbobvisa mastress nekudzikisa maBP.
Amaititi, takaona nezuro kwanga kuine all white party imomo mwararomo kwataiona vana Jinimbi nevamwewo vachitamba vachinakidzwa. Maamuriko here kushampopo uko?
Kushampopo ndandisiko. Ndandisiko ndaitovawo nefunction samwe. Ndatomuka ndichivakumbira maleftovers. Inino mangwana ndine pati yatiti. Aifanira kuita 10 musi wa17. Pazvinenge kuti ndaakufamba ndachiregai ndingoziya ndamuitira.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.